manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechina, mbudzi 16, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi icho tiri kutefenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast
kuti isusu kuami ngava cherechedze konzero dzavanhu tiri kuti kuna vamugabe ndozvataichitaura zviya ndozvavawira tiri kuti kuna vamunangagwa vasadekara vachawirwa nezvimwe chete izvozvo as long as vasina kutendeuka pamberi pamwari vaterevesa ndoshoko redu kuami kuna vamunangagwa nekuna mugabe
Vamwe vakuru vemasangano emachechi munyika vokurudzira kuti munyika muumbwe hurumende inenge yakafanira kubata matomu
kutedzera zviri kuitika munyika medu aisirizo zvatake takatarisira sevashandi kuti mauto edu apindire panyaya dzematongerwo enyika
sangano revashandi reZCTU rinoti nyika inofanira kudzokera kuutongi hwejekerere kana ichida kugadzirisa nyaya dzezveupfumi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mubatanidzwa wemasangano emakereke anoti reZimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Catholic Bishops Association neEvangelical Fellowship of Zimbabwe waburitsa mashoko nhasi achikurudzira kuti munyika muumbwe hurumende inenge yakafanira kubata matomu kuti nhaurirano dzitange kuitwa murunyararo. Makereke aya ati mubatanidzwa uyu unoda kuti vemachechi, vadzidzi nevamwe vaite mushandira pamwe. Masangano aya ati matambudziko atarisana nenyika anogona kupa mukana kuvanhu kuti vataurirane. Mukuseya nezvenyaya iyi pamwe nekupindira kwemauto mune zvematongerwo enyika, tabata Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru weZimbabwe Defined Destiny Network uye Grace of Bless Ministries.
Chitiko ichi maonero atinoita Jonga ndekuti mauto ndiwo akakrieta system yava mugabe yavari kushandisa kana kuti yavanga vachishandisa kuramba vari pamatsimba okutoti 2008 vamugabe vakanga vaitori ready kuita step down asi ivo vemauto pamwe chete nana munangagwa zvichida zvinoita sokuti ndivo vakatoti bodo hazvigoni saka tinoona sokuti chinhu chimwe chete uye maonero atiri kuita ndeyekuti zvaiitwa nemauto kunyangwe zvazvo zvichizama kukekeila masimba akanyanya anga kuivana vamugabe tinoona sokuti ihondo dzavo vemuzano pf vari kupfuurira mberi
kune vamwe vari kuti mukuipa kwezvinhu ikoku ndo muchabuda mukana wekuti nyika itsva inge ichizvarwa imi munoti iwo maonero iwa
ndine maonero maviri zvinogoneka chaizvo kuti kuipa kwezvimwe ndo zvinogona kuita kuti zvinhu zvinake asi tinodavira kuti ndopfungwa vanhu dzavakanga vanadzo 1980 saka tikasanyatsogadzirisa nyaya yacho mauto akasabuda pachena kuti ivo vanoregreta zvavakaita makore akapfuura voreurura votendeuka votipa chivimbiso chokuti zvavaa kuda mumajeni zvokuti Zimbabwe itongwe nemunhu anenge achidiwa nevamwe nevanhu vese kana kuri kuti vaita saizvozvo tinozvipendedza totambira chitiko ichi as a temporary transition to a more permanent solution yemuZimbabwe asi kana zvikafeta saizvozvo tinongoona sokuti kusimbiswa kweyatinoti muchirongo hegemoni zanop f yangopolishwa and yauya yarenewed with the other people
Seve makereke takanzwawo muchikurudzirwa kuti munge muchinamatira nyika. Takanzwa emauto achiti vemakereke vanamatira nyika. Zviwo zvamungataurawo imiwo seve makereke kana zvamurikurudzira.
Tirikunamatira nyika izvezvi nezuro ndaitwa kuMashonaland West tichisangana nevafundisi mubasa iroro. Tirikunamatira nyika uye tirikukurudzira vafundisi nevakuru vemachechi vakasiyana siyana kuti tiparidze zviro kwazvo shoko rerunyararo, shoko rerugare, titaure chokwadi kuami kuti vasaramba vachimbunyikidza vanhu. Zvavaita izvi kuna Mugabe ngachive mucherechedzo uye munongedzo wezvavacharamba vachiita kana tikaita maelections. Mumwe munhu asiri vamunangagwa akahwina ngavatitambire vafigire vanhu ivavo. Saka tiri kuti isusu kuami ngavacherechedze kodzero dzavanhu. Tiri kutiwo kuna Mugabe ndo zvataichitaura zviya ndo zvavawira. Tiri kuti kuna vamunangagwa vasadekara ndava vachawirwa nezvimwe chete izvozvo. As long as vasina kutendeuka pamberi pamwari vachirevesa, ndo shoko redu kuami kuna vamunangagwa nekuna Mugabe.
Bishop Anselmo Magaya, vanove mukuru wesangano Redefine Destiny Network neGrace Ablaze Ministries, vari parunare muHarare neStudio 7. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika kunogona kukonzera matambudziko akanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Tiri kutevedzera zviri kuitika munyika medu. Haisirizvo zvatake takatarisira sevashandi kuti mauto edu apindire panyaya dzematongerwo enyika. Inyaya takagara tichitaura nezvayo. Nyaya yakatanga iri nyaya yefight yesuccession within ZANU-PF. Saka tange tisingatarisiri kuti mabuto enyika apindire panyaya yeZANU-PF. Asi it is now a national issue. Tiri kutarisira kuti nenguva inoteera iyi constitution yeZimbabwe inofanira kuva ichitevedzerwa kana iri nyaya yematongero enyika. MaZimbabweans akawanda ange akatotarisira nyaya yechange. Saka tiri kuona asif MaZimbabweans akawanda anokutofarira nyaya yechange iri kuitika. Asi havasi kutarisa kuti chenji yacho iri kuuya sei. Isisu maonero etu ndokuti patinoita chenji yetu ngatitarisirei kuti mutemo unotevedzerwa, mutemo yenyika. I think it in a constitution yet inotarisa inotaura kuti kana tichiita nyaya yechange, tichiita nyaya yematongero enyika, tichiita kuchinja president, tichiita kuchinja political party, ndezvipi zvinofanira kuva zvichiitika. Ndizvo zvatiri kutarisira kuti zvinofanira kuitika.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei?
Idambudziko rakatokanganiswa neavo varipo kumatongero enyika vakatanga bongodzodzo iroro. Asi iyo zvino kuti rigadziriswe, tinofanira kuva tichidzokera pandambotaura kwekutanga kuti ngatitarisei kuti constitution yeZimbabwe iri kuti chii. Kana hatizviziri iyo zvino kuti pavanobva kumastreets edu, pavanobva pakubata nyaya dzematongero enyika, vanotisiya tiri papi, haisati yataurwa. Vanotisiya tina president here kana kuti kwete. Vangatisiya tisina president, tinofanira kutarisa kuti constitution yeZimbabwe inoti kana president wenyika asipo, mumwe wacho anouya sei. Ndizvo zvinofanira kuva zvichiitwa izvozvo.
Asi kusvika pari zvino, ivo vakuru vemauto ava vambokudaidzaiwo here kumusangano?
Masoja anotaura nevanhu here? Hatisati tadaidzwa isisu, hatisati takwanisa kuona kuti ivo vanhu vanotaurika kana kuti vane vanhu vavo vakatarisira kuti vavaise pazvinzvimbo. Hapana anozviziva. Nyaya dzakawanda tinoziverenga kumapepa, tinozinzwa kumasocial media. Hatisati tadaidzwa kuti titaurire kuti urongwa hwakamira sei.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo harione kupindira kwemauto kuchibatsira zvakanyanya munyaya dzedzidzo. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Zviri kuitika izvi zvinokanganisa zvikuru kwazvo nyaya yedemokrasi munyika, nekuti zvavepo ndezvekuti vanhu veruzhinji havachina chekutaura panyaya dzekutongwa kwenyika yavo. Kana vamauto vatora masimba ose, zvinoreva kuti macivilians chavo kwakuudzwa mainstructions vachiteerera, zvinova zvinhu zvakashata padhemokrasi. Isu tinoshuvira zvikuru kwazvo kuti dai vemauto vakurumidza kuzivisa nyika nepasi rose kuti urongwa hwavo huri papi kuti nyika idzokere paconstitutional democracy. Isu taitonyanyokurudzira kuti dai zvazvaenda kuparliamendi iriyo yakwanisa kubvisa vaMugabe, sezvo iine masimba ekuvabvisa zviri pamutemo. Toteedza zveconstitution iyo inoti kana mukuru wenyika abviswa pusikisi schedule, pati yake ndo inosarudza munhu anombomira achitungamirira kwenguva iyoyo kusvika term of office yake yapera. MaZimbabweans ozotendekwa kuti vasarudze hurumende yavanoda muna 2018. Zviri kuita izvi zvekuitika izvi hazvinei neruzhinji rweZimbabwe, inyaya yemhirizhonga dziri muZANUPF, asi zvaakukonzera kusagadzikana kwehurumende. Zvatinofunga kuti dai zvazvakurumidza zvagadziriswa, paitwa utongi hwevanhu hunenge hwakasarudzwa nevanhu.
Izvi zvingakanganisisei dzidzo zviri kuitika izvi?
Zvinokanganisa zvakanyanyisa, kutanga pakuita yatingati uncertainty iripo, yekuti munhu wese kunze kwekuti vaite basa ravo rekudzidzisa vana vari kungomanya vachitsvaga nhau kuti pane zvitsva here zvazobuda. Chechipiri, kune makurukota anoita zvedzidzo izvi vanofanirwa kunge vari vanhu vakasarudzwawo nevanhu. Hatizive kuti mune zvinobuda apa, vane zenge vari vanhu vanenge vasarudzwa nani vachimiririra ani. Saka zvinokanganisa kuti dzidzo yacho haichabve iri zvasarudzwa nevanhu, zvazvagadzwa nemaelites vaakungogadzana pakufunga kwavo kuti basa rakati raitwa naningi.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuwedza naBlessing Zulu weStudio 7. Tombonzwa mamiriro akaita zvinhu mudunhu remasvingo kubva kune mumwe kanzura wedhorobha iri vaGodfrey Kurawone vaita hurukuro naBlessing Zulu.
Iko zvino ndofunga vanhu vari kungorarama sezvavanga vachiita, asi dambudziko riripo nderekuti vamwe vava kurarama nekakutya zvishoma, nokuti vari kuona huvepo hwemasoja hwavanga vasina kujaira kuona. Mukaenda ku10 kilometers dzemidhugwa yose inobuda mumasvingo, unoenda kwaMutare, unoenda kuHarare, unoenda kuBulawayo, unoenda kuBed Bridge, pane masoja pose mumanzvimbo idzodzo. Saka izvozvo zvoga ndo zviri kuvhundusira vagari, vari kutya, havasi kurarama zvakanaka mukufara kana kuti nezvavajaira.
Saka kune dzimwe nzvimbo tangachinzwa kuti mauto ayanga achibvunza vanhu zvitupa, ndozvavari kuitawo here kumasvingo?
Ya, chokwadi chaizvo ndozvavari kuita. Ndosakei ndati vanhu vari kutya nekuti havana kutinge vajaira kupfunza zvitupa nemasoja. Saka ndozviri kuitika, vari kuti munhu wega wega anopfuura nepapo vanoda kuona chitupa.
Saka mauto ari kumasvingo ari kubva kumakamba api chaizvo?
Sakudaidi hatizivi mazita avo nezviso zvavo, hatizozivi kuti anobva kupi, but ndinofungidzira sekuti vanenge vakabva vakatipureva kubva samwe vachitingazivi muno mumasvingo.
Vanhu vari kukwanisa hawo iri kuenda kumabasa pasina kukanganisika, tichitarisa vanoshandira hurumende vemumakanzuru nevamwewa?
Ya, kumabasa vanhu vari kuenda zvakanaka, hapana dambudziko. Ndingati mukati mudhorobha hamuna dambudziko. Dambudziko rinongozivapo nemunhu anenge ada kubuda achienda kunze kwemasvingo, kana kuti nemunhu ari kuuya kubva kunyonyo zvimbo achiuya kumasvingo, ndovanobva vasangana nemasoja ivavo.
Mumwe kanzura wedhorobha remasvingo vaGodfrey Kurawone vari parunhare naBlessing Zulu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwa zvimwe zvirongwa zveStudio 7 zviri kutevera. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 16 kuLwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuqakathekile ukuthi kube ne-central government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ukuxolisana, kube noxolelwano, kube kulungisa i-economy, abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo.
Inhlanganiso zamasonto esiKristu ezitshiyeneyo zithi kumele kubunjwe uhulumende wenkazatho ozakhokelela ilizwe kukhetho olukhululekileyo.
Siyasibambabamba, akusihambi kakuhle ukuthi ibutho kube yilo elikhokhela leyi inguquko.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi kayivumelani lokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso ezimela amasonto esiKristu achiyeneyo zithi kumele kubunje uhulumende womanyano ozaphiwa intambo libutho kulandela ukuhluthuna kwalo umbuso kuhulumende weZANU-PF izolo. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe leUKAZIDAM. Sixhume umfundisi Angliston Spanda, yena othi kuqakathekile ukuthi kubunje uhulumende lo ukuze eqalise ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
Asifuni ukuthi umbuso amasosha aqhubeke ebambe umbuso kuzaba unfortunate. Kuqakathekile ukuthi kube ne-central government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ukuxolisana, kube noxolelwano, kube kulungisa i-economy, abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo, kuphule ubuyanga, aba ilizwe lilungiselele ukuthi liye ekhethweni olukhululekileyo. Yiyo ndlela esikubona ngayo, kuyinto ezahambisa phambili. Kuzaba unfortunate-ke ma bengacabanga bona amasosha ukuthi baqhubeke besebenzi busela bona bodwa. Kuza-isolate-a njengelizwe, kusenze singasadlelani namanye amazwe, sibe ney'nkinga zethu zile wesi kunalokho esesivele sisikikho.
Uhulumende wenkazatho lo ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olukhululekileyo lifuna abe nguhulumende onjani, abunje ngobani?
Abanye vele abantu sebeqalisile ukuphosaphosa amagama. Yena lo osebenze la masotsha ukukhipha umgabe uMnangagwa u-obvious ukuthi nguye okuzabunjwa lo hulumende around him ethi ukhangeleleyo. Ma kungenzakala sikhethe uhulumende lo agoqele phose umuntu wonke, wonke umuntu abe ne-stake. Sikhangele ukubona abantu abanjengabobaba uDukiso Dabengwa besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-Prime Minister uMorgan Tsvangirai besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-Tendai Biti besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabomama uJoyce Mjuru besiba yingxenye yalowo mbuso, ukuze omunye nomunye alethe le qembu lakhe kumbe ibandla lakhe lilethe elilakho eliwuqhuketheyo. Okokuqala, sibe nokuthula, kulungiselele ukhetho. So sikhangele ukuthi wonke umuntu nje abe involved one way or the other. I-civil society la inhlangano zizimele zodwa lapha abamabandla sibe nengxenye kulowo hulumende, ukuze sonke njengamaZimbabwe siqale ukwakha iZimbabwe yethu esijabulelayo sonke.
UMnumzana Angliston Spanda ngumfundisi, sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi lanxa bekhona abajabulela ukuhluthuna kwentambo zombuso libutho, bona bayakusola lokhu ngoba kulakho ukudala udubo olukhulu elizweni. Sixhume unobhala jikelele walinhlanganiso, uMnumzana Jafet Moyo.
Public apology to the Commander Defense Forces, General Constant Govea Chiwenga, Commander Zimbabwe National Army, General Philip Valerius Banda, Commander Air Force of Zimbabwe, Air Marshal.
Si yaxolisa lapho Love kunguchipanga kodwa sizalethulela ke inqoxo esiyenze lomkhokheli weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Kuyasivamba vamba akusihambi kakuhle ukuthi ibutho kube yilo elikhokhela leyi inguquko.
Lithembise ibutho ukubuyisela eleZimbabwe endleleni elenkululeko elokuphumelela njalo. Ukungaba kulinika ithemba yini njengezisebenzi lokhu lanxanje lingavumelani lokuhluthuna kwalo umbuso?
Sesikubonile kwezinye indawo ukuthi nxa ke umuntu engenile ke kuba nzima ukuthi bekuchiye, kodwa besikukhangelile sibili ukuthi nxa bengakuyenza njengoba kutshoyo ngamalanga alandelayo sibone sebevisela ke embusweni oyesevilieni, hayi yabona abantu bangakujabulela. Asikwazi ukuthi ke li operation ke izathatha isikhathi esingakanani.
Umbuso wesivilieni elikhuluma ngawo njengezisebenzi likhangelela ukuthi kube ngubani obusayo, kube lo manyano kuqhutshekelwe phambili njani khonapho?
Kungani nje kuyahlupha ke lapho ngokuthi sile sinqumo selizwe, isinqumo selizwe yiso kufaneleke silandelwe. Siyatsho ke ukuthi nxa umkhokheli welizwe engasekho kufanele kwenziwe njani, yikho ke esikukhangele ukuthi kulandelwe. So asikwazi ukuthi nxa beqeda ke umsebenzi wabo bazasitshiya silomkhokheli welizwe yini, kumbe bazasitshiya singelaye. Bangasitshiya ke singelaye, khangele ukuthi ke i-constitution yelizwe ilandelwe ukuthi ubuya njani ke umkhokheli welizwe. Yikho esikukhangelele ukuthi kulandelwe. Indaba yomanyano ivele ihlezi isixaka njengezisebenzi. Asondaba esayithandayo belidlulileyo azange sikujabulele okwakusenzakala ngendaba yomanyano. Azange kubanjwe ngendlela eyiyo. Asikwazi okwamanje ukuthi nxa abantu bekhuluma ngomanyano bakhuluma ngawuphi umanyano. Bese kukhangelele ngumanyano ama-political parties wonke akhona angabambi intambo zombuso. Sikhangelele umanyano onjengoka-1979. Sikhangelele i-transitional period authority ekhokhelwa ngabantu abangasoze bebe yibo abazawa abasikhokhelayo phambili.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi leAfrika owesadaki usubize umhlangano wesiphangiphangi namuhla kweleBotswana okuhlaziya udaba lweZimbabwe. Amalunga ogatsha lweSADC Troika abalisa iziphathamandla kwele Angola, eza kwele Tanzania, leza kwele Zambia, azahlangana eHabron kwele Botswana emini namuhla. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umbuso okahulumende weZimbabwe obuholwa nguRobert Mugabe engupresident, kumbe asawuholayo njengamanje njengoba kusathi ukuthi usengupresident, hayi ulimazile abantu beZimbabwe ngendlela enkulu kakhulu. Angiboni ukuthi kukhona ongatshaya isililo ukuthi upresident uMugabe esephumile embusweni mhlazane ephuma. Angikwazi ukuthi umuntu wakhona uyabekade ephila kuphumhlaba, usenzela usizo lwesabekayo ukuthi befanele ukuthi bawahamba kudala. iSADC kumele ikwamukele kodwa lokho ukuthi aso umuntu obekusela abantu beZimbabwe enododa, so umuntu obephethe abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo, ukwesifake phakathi kwezinsizi, ukwesicindezele, ukwesifanisa enzima. Ngakho ukungenela kwebutho lokuba nje umuntu kungakhanengelelanga ukuthi ibutho lingenele kususwe uhulumende, kususwe abantu abakuhulumende, kodwa ngosiza abantu abakilo noma yiluphi utshintsho lwamukelekile okunye kuzalungiswa kusiya phambili.
Lithi ibutho injongo yalo yikubopha izikliwi ebezisebenza lo Mugabe njalo lithi lifuna ukubuyisela ilizwe leZimbabwe endleleni yentuthuko. Abantwana beZimbabwe baphile bejabulile bekwazi ukuthi amalungelo abo ayahlonitshwa njalo. Yebo lilizwe leKenani yini ilizwe loluthi lochako esikhanya sesingena kilo esilithenjiswa libutho.
Ukuthi bazaluphatha njani udaba lwakhona kuyeneliseka konke khona lokho abakukhulumayo asonke nzima nxa ngaba abantu bezinikele kuliwe lokusela kuliwe lobandlululo kuliwe lokuwethwa kwe-constitution amalungelo abantu ahlonishwe kuhlonishwa umthetho kususwa njengoba sisisho i-corruption yonke yiyo esibuleli lizwe ungabulala i-corruption ilizwe liyavuka ubulala imithetho evimbela ama-investors ilizwe liyavuka xa bengenza lezo zinto lapho abazabe sebengenile ezikhundleni kodwa bangakhohlwa njalo ukuthi abantu bezimbabwe kwamele babe lelungelo lokuvota ngaleso sikhathi sokufikela ukhetho ukuze bavote ngendlela efanele akulanto enzima ukukwenza khona lokho konke kuyenzeka okade kusenza kungavuki izinto bekuyibusela bekuyukuthi ilizwe kalihlonitshwa abantu kabahlonitshwa bayeyiswa ubona nje besekufika esitejini lapho besekufanele ukuthi uGrace Mugabe abe nguye oba ngupresident anikelwe ngumkakhe uba ngupresident ngemva kwe almost 40 years bebusa ilizwe lidilika njengoba amabutho ejile ukuthi eminyakeni engu-5 bekungasetshenzwa bekungasetshenzwa akula muntu ongakuphika lokho bekungasela nto eyenziwa besebebangisana umbuso kodwa kuyalungiseka konke khona lokho nxa uthola abantu abaneyngqondo ezisebenza kahle
ukhetho lona ubona lusenziwa yini ngomnyaka ozayo kubo June khonapho njengobe kuhleliwe
yebo ukhetho lusenziwa khona ngoJune kusiya ngokuthi iziphathimandla ezikhona zikubona ngayiphi indlela angiboni ukuthi nxa ngabe kungazange kwaba lo dlame kungazange kwalwiswana kuyadingeka ukuthi ukhetho luvinjelwe lungabi khona kuzadingeka ukuthi ukhetho lube khona kuhlonishwe umphumela yokhetho ngendlela efaneleyo kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende ophumayo abe ngobambanisa abantu ozakwenza ukuthi kusetshenzwe kuyiwa phambili ngendlela efaneleyo angiboni-ke ukuthi kusesekhona ukuvimbela ukhetho abangathi bangakusebenzisa ukuthi kungafotwa kodwa angikwazi kumbe luzaba khona ukhetho ngikucabangela nje ngoba izinto zisaqalisa phansi ziyasuka nje ukuthi kuya kuma njani sabona ngakho kusiya phambili
umnumzana efidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo umkhokheli wabasakhulayo kubandla leZANU-PF umnumzana Kuzai Chipanga yena ongomunye wamalunga aleli bandla abotshwe libutho sexolisile kunkokheli yebutho ngemva kokuyihlambaza ngolwesibili
public apology to the commander defense forces general Constant Gouveia Chiwenga Commander Zimbabwe National Army, General Philip Valerius Banda, Commander Air Force of Zimbabwe, Air Marshal Perence Shiri, the Generality of Zimbabwe Defense Forces, and the entire nation of Zimbabwe. We would like to apologize for the statement I have made yesterday at ZANU-PF headquarters together with my executive. I, as the leader of the Revolutionary Party's Youth League, I have reflected and personally admitted that I was ill-advised to read a statement which I and the Youth League had not originated, neither authored. The document which I read was handed it over by one Rodney Dangarembisi, which was denigrating your high office and your person. Therefore, I kindly request General Chiwenga to please say accept my apologies on behalf of the Youth League and myself. We are still young people. We are still growing up. We learn from our mistakes. And from this big mistake, we have learned a lot.
Umkhokheli wabasakhulayo bebandla leZANU-PF uKuzai Chipanga egqiba uhlelo lwendaba zethu eziqakathekileyo kakhulu esilethulela lona ngehola ngehola ngokwenzakala eZimbabwe. Kwanele okwalamhlanje okwamanje asihlanganeni kumahola alandelayo. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.